nzvimbo inonzi Baradzanwa ikoko inoyera, nzvimbo inonzi Shavarunzi inoyera. Saka hazviite kuti zviyerwa zvedu zvotiita kuti tive vanhu vemuZimbabwe vanhu vechitema zvikanganiswe nenyanya mbiri kana nhatu kwete. Uyezve tiriyo hurumende ine order, hurumende inoti vanhu vanofanira kugariswa kana vari marokesheni, panoiswa marokesheni apa, panoiswa masoro apo, panoiswa Zimbabwe, panogara mhuka apo. Hatina donga watonga kwete. Saka vanhu ivavo kutedza mutemo vari kuenda. Izvozvi kutaura kwandaita National Park yatovapo, tanga kutoisa mafenzi, tanga kutogadzira kwese kumwe kuti mhuka dzinge dziripo. Tanga kusondonoya kune nguva tova nenzou sezita rekuti manzou. Taisa shumba ikoko tobva tapedza nenyaya iyo. Hatisi kudzoka mashure mwana wamai pane nyaya iyo.
Asi ko mashoko anga aripo ekuti purazi ranga achida kupuhwa amai Mugabe?
Chokwadi, mai Mugabe vakaitawo application yavo varane sanctuary iyoyo nokuti iri pedo nepavanoita tenderera pavanochengeta nherera. Application iyi tikaiguma inzvimbo yehurumende. Saka tikapedzawo kupedza nezvevanhu nekuisa mhuka, tinovapa mukana wokuti varane nzvimbo iyoyo vachichengeta mhuka idzodzo, dzichibatsira kuonekwa nevana vari kuchengeta, kubatsira kuunza tourism nekubatsira zviyerwa mbuyanihanda zviripo. Vane kodzero semunhu wese weZimbabwe kupindawo mune zveupfumi weZimbabwe zvakafanana nekuchengeta mhuka. Havarambidzwe zvachose.